manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 10, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isemisa Zimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatora matanho ekuenda kumatare dzimhosva dare rehigh court kwatirandotaura nhunha dzedu tichiti tokumbirawo dare riitipe rwaro unoratidza kuti mapurisa nemasoja abvumiri kuramba achimbunyikidza vatape nhau.
Vatori venhau vochema-chema nokushungurudzwa kwavanoti vari kuitwa apo vanenge vachiita basa ravo munguva yelockdown.
Chimba chaitwa kucreata tinoti mapartnerships pakati pecentral government nelocal government, vogadzira matask force anobva pawad level achienda kusvika paprovincial level achibatanidza malocal authorities necentral government kuti varwisane pamwe chete nechirwere checovid-19.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzoyambira hurumende zvaifanirwa kunge yakaita isati yatora makiriniki emakanzuro munyika yose.
Asi nekuda kwekorona gore rechichakundikana kutungana, asi hazviri kuti hatichanamati, tichangoendera mberi nyange tiri muzimba. Tichinamati tichirangarira zuva iroro reista, hatimboregedza kunamata, taichingonamata tiri muzimba imomo.
Vatendi vechikristu pasi rose vanorangarira kufa kwaJesu Kristu, asi rwendo runo vasingaungane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatori venhau vanoti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo rakanangana nechirwere checoronavhairas icho chauraya vanhu vatatu muZimbabwe uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatori venhau vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa nemasoja zvavanoti zvave kukonzera kuti vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Mary Taruvinga, uyo anoshandira kambani yenyuzimbabwe.com, anoti ashungurudzwa nemasoja nemapurisa nhasi paanga achiita basa rake.
Ndaona kuti ndanga ndakutoneswa paya paya, ndakutoshungurudzwa nepandazofona futi kechitu akati mira ipapo vari kuyazokubatsira. Ini wabva watanga unditi zvoni unofunga kuti nyati acho yazokununura panapa, manje uchaswera wakamira panapa wakamirira nyati wako. If you think kuti ane simba, haana simba ranaro, tokona kutofonera vanhu vari pamusoro pake. Because hatina kumira panapa nekuda kwiri tamirawo panapa because tapiwa mutemo wokuti hapana munhu ari kupinda mutaundi, chero midia chero chii, hapana munhu ari kufanira kupinda mutaundi nhasi.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Charles Chidhakwa atiwo akarohwa nemapurisa nezuro ari pabasa.
Asi musati maenda chitombo uyai mumboita mapresavsi nemafruit jump pano kuratidza kuti munofarira nyika yenyu. Ndobva vatotanga kutotishungurudza ipapo kwealmost 45 minutes tichingoripo ipapo takapakiswa ipapo.
Zvichakadai, mumwe mutori wenhau anoshandira bepa nhau rekumasvingo Retail Zim Boniface Gumbwanda anonzi abochengetedzwa nemapurisa ekuchiredzi nhasi mushure mekushanyira chipatara cheko achitevera nyaya inechekuita nemunhu anonzi Afa ikoko achifungidzirwa kuti anga aine chirwere checovid-19. Gumbwanda azosiyiwa nemapurisa asina mhosva yaapomerwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe kuti chanyatsokonzera kuti munhu uyu afe chii. Zvinonziwo mutori wenhau webepanhau reHerald kumasvingo George Maponga amboshungurudzwa kwechinguvana nemapurisa anga akavhara mugwagwa mumasvingo makare asi azoregedzwa zvake achienda. Kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vatori venhau kwashorwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Vatavani Moyo.
Isemisa Zimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatura matano ekuenda kumataredzi mosva dare re High Court kwatirando taura nuna dzedu tichiti tokumbirawo dare ritipe rwaro runoratidza kuti mapurisa nemasoja abvumirwi kuramba achimbunyikidza vatapei nawo.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa akawirirana nebazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko kuti vatori venhau vane zvitikinyani havafaniri kurambidzwa kuita basa ravo. Vanyati vatiwo vatori venhau vanofanira kuita zvinhu zvine hunhu panguva yavanenge vari pabasa zvisingazoita kuti vanetsane nemapurisa.
Isusu se mapurisa itakata save public relations tikatotaurira ma commanders edu chimwe chiri kuitwa ndechekuti izvo vaese vane makadza vari kufamba zvakanaka asi tine dambudziko rekuti vatori venhau itozova nebasa ravo ravari kuita kuti vamwe vacho nonga vadzivewo kuti vanofanira kunge vachiteedzera maethics ejournalism vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Ichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaburitsawo mashoko ekuti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nemapurisa nemauto, uye sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezoro rakakwidza kumatare nyaya yomumwe mudzimai wekukaroi amai Lucia Masvondo avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa aiedza kuti vanhu vatevedzere zvakatarwa nemutungamiriri wenyika kuti zviitwe panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwawo kuburitsa mashoko manhero ano ekuti ndeapi mamwe matano avachatora sehurumende pamusoro pechirwere ichi icho chauraya vanhu vatatu munyika pari zvino uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inonzi yatora makiriniki ose ari pasi pemakanzuro emunyika kuitira kuti ashandiswe nebazi rezveutano mukurwisana nechirwere cheCOVID-19 icho chabata vanhu gumi nemumwe pamwe nekuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakanyorera makanzuro ose vachazivisa kuti vaive vashandisa chikamu 23 chemutemo weCivil Protection Act Chapter 10 gore ra1989 icho chinovapa masimba ekuti makiriniki ose ave pasi pebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana. Bepanhau iri rinoti mutsamba yavakanyorera mameya ose pamwe nemasachigaro emakanzuro ekumaruwa vaMoyo vakati vakanga vasvika padanho iri mushure mekuona kukura nekusimba kwedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Fortune Nyamande vanoti havaone iri pfungwa yakanaka yekuti hurumende itore makiriniki ari pasi pemakanzuru iyo hurumende yagara iri kutatarika kuchengetedza zvipatara zvayo zvose zviri munyika. Dr Nyamande vanoti chingadai chakaitwa nehurumende kuita mushandira pamwe nemakanzuro mukufambiswa kwemabasa makiriniki aya. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoda kuti danho ratorwa navaJulai Moyo hationi iri nezvarinonyanyobatsira maringe nekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Pari zvino tiri munguva yecrisis, tiri munguva yedambudziko, saka ndione iri nguva yekuti tingade kuchinja maadministrative frameworks ekuti zvipatara zvekanzuro zviri kuranwa sei uye zviri kuranwa nani. Chingadai chaitwa kucreata trotima partnerships pakati pecentral government nelocal government vogadzira matask force anobva paward level achienda kusvika paprovincial level achibatanidza malocal authorities necentral government kuti varwisane pamwe chete nechirwere cheCOVID-19.
Sei muri kuti harisi danho rakanaka ratorwa nehurumende iri tichiona kuti vanenge varwana masoro kana kuti vaona zvakakosha kuti vange vachitora matanho iyaya?
Hurumende yagara iri kutatarika kuti ikwanise kurana zvipatara zviri under Ministry of Health, saka kana vachinge vazotora makiriniki ekanzuro aya extra budget yekuti vazorana makiriniki aya inobvepi? Uyewo chimwe chisina kunyatsojekapa ndechekuti kuti tine chirwere COVID-19 hazvireve kuti zvimwe zvirwere zvagara zviripo hazvisisipo. Tine vanhu vagara vanoda kurapwa hypertension, tine vanhu vagara vanoda kurapwa diabetes, tine vana vagara vanoda kurapwa diarrhea, manyumonia nezvimwe zvirwere zvakadaro daro. Saka kana zvinhu zvichinge zvatorwa zvabva kumacouncil zvoenda kucentral government, hazvizodisrupte here kurapwa kwagara kuri kuitwa zvirwere izvi at the primary health care level? So tinoona kuti zvinogona kuzokanganisa kurapwa kwezvimwe zvirwere zvagara zvinokwanisa kuuraya vanhu at the local level. So dai vanguti pama clinic agara aripo vaita mubatanidzwa va create ma wings kana kuti ma isolation units anoranwa ne central government asi ma local authorities voramba vachifokasa nekurwisana nezvirwere zvanga zviri kurapwa pa primary health care sezvanga zviri kuitwa mazuva ose.
Dr. Nyamande, amuone here kuti danho iri rinogonawo kubatsira kuvandudza mafambisiro ezveutano muma clinic emakanzuro kana hurumende yakanga yave iyo yave kutungamira mabasa ma clinic aya?
Pameza niso wezo wakaitika panguwa ye zinwa kuti zinwa pa yake nenda kusindwa government hatina kuona kuvandudzwa kwakaitwa nyaya yemvura. In fact mvura yakatowedzera kutonetsa yava kuranwa ne central government. So tinogona kuita dambudziko rimwe chetero.
Avo vanga varisa chigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vachitaura vari parunhare muHarare ne Studio 7.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vatenderi vechiKristu vakawanda varangarira zoro reGood Friday vari mudzimba dzavo pasi rose nekuda kwechirwere checoronavirus chapararira pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe umo chauraya vanhu vatatu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanamato vechiKristu vakawanda muZimbabwe vateerera yambiro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekugara mudzimba munguva ino yekuvharwa kwenyika, apo vakawanda vanoti varangarira kufa kwaJesu nekunamata pamwe nekutora chirayiro vari mudzimba dzavo. Amai Tsungai Madhuriko vanoti kunyange hazvo vatadza kuungana nevamwe vavo semakore ese nekuda kwechirwere checoronavirus, vari kunamata vari mumba vachitevedza mitemo yesangano ravo rechipostori yekwamadzibaba mwazha.
Asi nekuda kwekorona gore rezvichakundikana kutungana, asi hazviri kuti hatichanamati, tichangoendera mberi nyange tiri mudzimba. Tichinamati tichirangarira zuva iroro reEaster, hatimboregedza kunamata, taichingonamata tiri mudzimba imomo. Nyange tichitedzera mitemo yedu yatinotedzera tiri kumusangano, taichingorangarira zuva reEaster.
Amai Madhuriko vanoti zvakakosha kutevedzera zviri kutaurwa nezveutano kuitira kuti vasarasikirwe nevatendi vafa nechirwere ichi.
Ndinoona kuti kutevedzera zvekutaura veutano zvakakosha. Kunyange tiri mumba Mwari anotinzwa, asi Mwari anonzwawo munhu anozvichengetedzawo. Saka zvakanaka kuti tizvidzivirire panguva yatangopiwa iyoyo diki diki. Tichimurangarira nyange tiri mudzimba imomo tinogona kuungana, asi kozooneka kuti vanhu vakawanda futi voonekwa vachafa nechirwere ichocho zvoshaya basa. Saka zvakangokosha kuti timbotedzera zvotaura nezveutano zvavari kutaura kuti tikwanise kuzvidzivirira pachirwere ichocho.
Mumwe mutendi amai Petronella Nikadzino vanoti vakaronga nedzimwe nhengo dzekereke yavo yehwisiri kuburikidza nedande mutande reWhatsApp kuti vachange vachinamata nguva dzakafanana.
Same around takangwa arrange ma prayers at the same time nekuti tinenge tichingobatana mumunamato tichinamatira mudzimba, like tese tinogona kutanga kunamatana 9 na 3 na 7 dzemanheru, saka tine tichingobatana pamweya tichinamatira mudzimba.
Mumwe mutendi vatonderai makaya vanoti chikuru hakusi kunamata vanhu vakaungana, asi kunamata mumweya nemuzvokwadi. Vamakaya vanoti Paseka yaidyiwa nemhuri vari mumba mavo sezvaitika kumhuri dzakawanda nhasi.
Hakuna nyaya yekuungana kwedu vanhu vakawanda haisiriyo inokonzera kuti titikarangarira chirayiro, but even tikava mudzimba dzedu tichirangarira Kristu nokuda kwemamiriro ezvinhu zvatakaita pari even munhoroondo. Vana vaIsraeri vakadya Passover imba imwe neimwe zvichienderana nekukura kwayakaita imba yacho.
Mufundisi wekereke Pentecostal Assemblies of Zimbabwe vatawanda munaki vanoti kunamata hausi mudhuri uye kereke yaJesu inoenderera mberi nekunamata mudzimba vachiti panoungana vanhu vaviri kana vatatu Jesu vanenge varipo sezvinotaura Bhaibheri.
Tavharwa nekuda kwedambudziko reCovid-19 haisiri chechi asi zvivakwa, asi kereke yaJesu inoenderera mberi. Zvakadaro vanhu vanogona kusongana kwavari kudzimba ikoko kuti panoungana vaviri kana kuti vatatu muzita rake iye Kristu Jesu iye anenge ari.
Mufundisi munaki vanoti kuvharwa kwezvivakwa nekuda kwechirwere checovid-19 kwapa mukana vafundisi kuti vataure nenhengo dzavo kuburikidza nemadande mutande eWhatsApp live streaming neFacebook.
Ndikati izvo social media panguva idzo dzinoidzi tiri kuona iri kushanda zvakanyanyisisa. Pane WhatsApp yekuti mufundisi anogona kutumira maridzo yake paWhatsApp kumhuri dziri mukereke. Panguva dzakaita saidzo dzinoidzi dzepaseka vanogoverana soko vari mudzimba dzavo. Pane vamwe vari kuita live streaming kuti shumiro iitwa pasina vanhu varipo asi zvichizotumirwa kana kuti vanhu vachizoona kwavanenge vari kudzimba ikoko. Facebook zvakare ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti tisvikire kuvatendi kwavari.
Svondo rakapera, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakayambira vatendi kuti vasaungane vachinamata vachiti achawanikwa achiita izvi achazvionera pamhuno sefodya.
Hachisi chekuti icho kurambidza kuti vanhu vasanamata, nekuti tinozviziva kuti Mwari ndiye mukuru anotichengeta, asi Mwari anotichengeteiwo. Saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tichiramba tichitaura navo, vaya vangati no kuchechi ndokwatichatoenda chete. Mutemo wehurumende, regai ndikuudzei kuti kana paiswa mutemo pane enforcement. Saka munhu arege kufunga kuti ndinoita zvandinoda, nekuti our security forces will be called.
Asi vamwe vatendi vanoti danho rekusaungana rinodzorera kutenda kwavo kumashure sezvo vatendi vachikurudzirana kunamata vakawanda. Vatendi vechikristu pasi rose vanoremekedza zuva ranhasi reGood Friday senzira yekurangarira kurayiwa kwaJesu Kristu uye akafa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo, zuva rinorangarirwa seEaster Sunday. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ya ini ndiri kuborodhe kuti remavhe muri sei zvenyu. Isusu kunoku maoko tiri kufamba nawo, tiri kugeza maoko izvezvi kubvunawo izvezvi. Porisi yange ichitaura kuti musabuda mudzimba, vakutofamba nemamota vari masipika ayo vachitaura kuti musabuda mudzimba. Ii ndikutoshamisika nekuzvishawanikwa vari kutofamba zvavo, kunongo vari kutenderera achiti musabuda mudzimba.
Waizi chokuda ndiri kuzvishavane zvishavane sofa hatisati tavakana nekesi kana ini ripoti. Chakanaka zvikuru kuno kuzvishavane, asi nhasi zuva redu regumi nembiri kana kuti rechitofu vanhu vava display vava kufamba pese kuinda mutawni kupi nokupi, havachanyanyotarira kana kuteerera nhau yekugeza maoko kana kuti vasafamba. Zvinototityisa uye zvakuita vanhu kuti dai vagona kugara pasi. Uye taidodo vanhu vazhinji vava vari kukombenawo nokukumbira kuti dai hurumende yagona kumbopa vanhu mafuta ampasi kuti vagare pasi.
Ini ndinoitwa chenaijenami ndiri kuno kuchinoi. Kupa chirwere checovid zvedu tiri nani, asi nhasi mapurisa echinoi akatsamwa kupinda mtau ni kana usina pasi rekufamba remote karongo singa pinde marodi eza pira kufara wanu ipaka imota mzimba zenyu mugari haa tunofara edu kuti tituku ziri watisu batinzara chayo chayoka wanu amaru tarachukwa dinzara ndo ino tuuraya
Enindo itwa Sheva Maivusa vekushurugwe kuchachacha asi pari zvino ndiri kuno ku South Africa ku Craigo Park inini kubva zvakatanga lockdown hasati ndambobuda ndinokana ndichitongobuda panze ndinongobuda panze ndichinorasa marara ndodzoka mumba ndotozvi itira zvandinoita hangu mumba ndoswera ndichiona hangu TV kuwedzera kwavakaita ma 2 weeks apa kuti chikafu tochitsvaga sei vanoita zvokutengesa tengesa vanoomerwa neupenyu but inini kwandiri ndiona sekuti zvakanaka pautano hwedu vose kana dei vanhu vangovhurirwa pamusoro 16 apa ndachiona sekuti papa ine danger
inini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa nemukurumbira pasi rose Charles Manyuchi Asi kuzorora mugadziriro yake yekudzivirira bande rake reWorld Boxing Federation kunyange hazvo mutambo uyu wambomiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manyuchi anoti hasi kuzorora kusvikira adzivirira bande rake reuremu hwemiddleweight. Izo aifarira kuve akaita musi wa 4 kubvumbi asi mutambo uyu ndokumiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Manyuchi anoti ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuchivhu uko ari pasi peCharles Manyuchi Academy iyo akatanga kuti asimudzire mutambo wetsiva mune vechidiki. Mutambi wemuZimbabwe uyu ari kufanira kurwa naMohammad Sebiala wekuUganda achidzivirira bhande rake reWBF iro akatora mushure mekurova Diego Galado wekuArgentina muna gunyana gore rapera. Manyuchi ari kuda kuti pachazoitwa mutambo uyu anenge akagwinya zvekukwanisa kudzivirira bhande iri zvine mutsindo. Mutambi uyu anoti achawisira pasi Sebiala sezvaakangoitawo vamwe vatambi vakashanya muZimbabwe kusanganisira Galado.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu chivata hapisi kutanga kurova vanhu vachirara, ndakangodzera kare vachinongorova vachirara asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka mava vanhu vakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara, kunyange kunyika dzavo pandaifamba ndaingovarova vachirara.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union mushure mekurova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vakudzaibere vanoti Sebiala ari kutevera mvira yaDiego Galado uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouth America zvaakamuita pepe. I don't think kuti stands a chance man. Bhozi chibhagira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi haasati zvekare amborohwa kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Mutambo naSebiala ndewechishanu Manyuchi achirwira ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Jesu pamuchinjikwa mumanzi wa Mechanic Manyeruke uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vochema chema nekushungurudzwa kwavari kuitwa apo vanenge vachiita basa ravo munguva yelockdown. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoyambira hurumende zvayaifanirwa kunge yakaita isati yatora makiriniki emakanzuro ose emunyika. Vatende vechikristu vanorangarira kufa kwa Jesu Kristo asi rwendo runo pasina kuungana kwevanhu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.